Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali tona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 17, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusamira zvakanaka kunenge kwakaita kunze nemuvhuro unouya kwomanikidza mutongi mukuru wematare muAmerica kuti atore seVaDonald Trump mhiko mukati medare reparamende reUS Capitol muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa voshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuda kurambira pachigaro. Sangano reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinoti muna 2024 hurumende yeZimbabwe yakazvidza utongi hwejekerere kudzvanyirira vemasangano akazvimirira uye kumbunyikidza vamwe vaipinda mune zvematongerwo enyika vachiipikisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Donald Trump vanotora mhiko yekutungamira nyika svondo rinouya musi wandira 20 kuti vave mutungamiri weAmerica wechimakumi mana nenomwe kana kuti 47. Kudzoka kwavo mumasimba kunopinda munhoroondo kwemurume akakwanisa kuvandudza Republican Party mumakore angangodarika mapfumbamwe munyika iri kuramba ichiwedzera kupatsanuka. Mutori wenhau weVOA Tina Trin anotarisa kudzoka kwavaTrump munyaya dzezvematongerwo enyika munyaya yandinokuverengerai. VaDonald Trump vanoti vakasarudzwa zvakare vaine basa ravati risati ramboonekwa uye rakasimba kubva kuvavhoti vemuAmerica.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th.
Ndinoda kutenda vanhu vemuAmerica neruremekedzo rwakakosha rwekusarudzwa kuve mutungamiri wenyu wechimakumi mana nenomwe uye mutungamiri wenyu wechimakumi mana neshanu. Ndinotenda zvizvarwa zvose zveAmerica. Ndichakurwirai mhuri dzenyu neramangwana renyu. Zuva nezuva ndinenge ndichikurwirai. Uye nemweya wangu wese, muviri wangu, handisi kuzozorora kudzamara towns America yakasimba, yakachengeteka, uye yakabudirira. Iyo vana vedu vanokodzera, uye iwe yaunokodzera.
Kudzoka kwavaTrump pamasimba ndechimwe chikamu chavo chekusada kutambira kwete semhinduro sezviri kutaurwa naRuth Butner, mutori wenhau weNew York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition.
Ndinofunga kuti wamunoona ndemumwe munhu ane chivimbo chakanyanya mune zvaanofunga.
Ruth Butner naSuzanne Craig vatori venhau veNew York Times vanoita zvokuferefeta uye vakanyora pamwe chete bhuku rinonzi Lucky Loser rinotarisisa zvakadzama kuti vaTrump vakaita sei kuti vazviumbe semuzvina mari kana kuti billionaire.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise in almost anything.
Kubva kumakore kuma 1980 chaiko, ainge asiri munhu anovimba nevanhu vane unyanzvi wakasiyana-siyana. Munhu anoda kuramba achiita kuti zvinhu zviitwe nenzira yaanoda iye.
Zvivakwa zvavaTrump zvakanga zvakanyorwa zita ravo nemazivara makuru eruvara rwegoridhe mucherechedzo weshungu dzavo dzekuda kwavo kuzvisimudzira. Suzanne Craig anoti,
he was worth $200 million when he would talk. There was the interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later.
Aikosha mamirioni mazana maviri emadhora pane hurukuro yakaita nebepanhau reNew York Times, uye yakawedzerwa kusvika kubhirioni remadhora paakanga achitaura ne 60 Minutes makore gumi akatevera.
VaTrump vakabudirira mukukwezva vanhu vanovatarisisa nekuumba zita ravo semunhu anogona kutengesa. Vakaita mamirioni emadhora vachishambadza zita ravo. Asi seri kwebudiriro iyi kwaivewo nematambudziko. Makambani avo akanyorera kuti anzi abroka kanoita katanhatu makasino avo akarasikirwa nemari uye akaparara. VaTrump vakadzoka nechirongwa chavo chepatelevision chinonzi The Apprentice izvo zvakaita kuti vave nechinhano chikuru kwazvo kune zvose zvavakamboita. Musi wachikumi 16, 2015 VaTrump vakati:
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again.
Vana mai nana baba, ndiri kukwikwidza zviri pamutemo semutungamiri weAmerica, uye tichaita kuti nyika yedu iwe huru zvakare.
Vasina basa nazvo uye vasingakete, vaTrump vaive munhu wezvematongerwo enyika aifarirwa nevamwe asi asingafarirwi nevamwe munyika.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
Kana Mexico ichitumira vanhu vayo, havatumiri vanogonesesa. Vari kuunza zvinodhaka, vari kuunza dzimhosva, vanobata chibharu, uye vamwe ndinofunga kuti vanhu vakanaka.
Semutungamiri vaTrump vakadoma vatongi vatatu vedare reSupreme Court vakabatsira mukurasa kodzero yekubviswa kwepamuviri munyika yose. Wolf Britz, mutori wenhau weCNN.
The U.S. death toll now above 150,000.
Uwandu wevanhu vafa muAmerica iye zvino wadarika zana nemakumi mashanu ezviuru.
Mukutanga kwa2020 denda reCOVID-19 vakaita kuti kugadzirwa kwemishonga inoponesa upenyu hwevanhu kuitwe zvechimbi chimbi. Asi vakaitawo sevane pfungwa yekuti nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga dzidzidze nezvemushonga wekuchenesa zvinhu kana bleach mukubaya majekiseni ekuuraya utachiwana. Uwandu hwezvizvarwa zveAmerica zvakabatwa nedenda iri hwakadarika mamiriyoni mapfumbamwe neuwandu hwevanhu vakafa hwakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000. Vavhoti muna mbudzi vakasarudza vaJoe Biden semutungamiri wavo aitevera. Vabuda muhofisi vaTrump vakatarisana nemhosva dzekumatare dzakawanda uye ndivo vaimbove mutungamiri wenyika wekutanga kubatwa nemhosva. Uye zvakadaro havana kumbobvira vanyanya kufarirwa. Kupona kaviri pavakaedza kuurayiwa gore rapera zvakatosimbisa ukama hwavo nevatsigiri vavo. Amai Pam Smith mutsigiri wavaTrump wekuPennsylvania. Zvematongerwo enyika muAmerica hazvina kuzombofanana kubva zvakapinda vaDonald Trump mundima. Iyo yanga iri nyaya yabva kuna Tina Train, mutori wenhau weVOA News ari kuNew York, yanda kuverengerai. Iye zvino tochitarisa nhoroondo yevari kutora mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJD Vance. VaVance vakasimuka kubva muurombo uye vakakurirawo munzvimbo yevashandi vanonetseka kuOhio. Asi vakazoenda kuchikoro chepamusorosoro uye iko zvino vachapinda munhoroondo yeAmerica semumwe wechidiki vakasarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mutori wenhau weVOA Caroline Presut anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Izvi zvakaitika mumaminitsi mashoma vaJD Vance vachangosarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
After the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in...
Kukunda kwataita uku hakusati kwamboonekwa munhoroondo yezvematongerwo enyika muAmerica. Tichatungamira urongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika zvisina mukare akamboona.
Uku hakusiko kwavakazvarirwa, asi uku ndiko kunonzi navaJD Vance kumusha kuJackson, Kentucky. VaVance vanotsanangura masanganiro avakaita nemudzimai wavo.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky.
Pandakafimba mudzimai wangu ndakati, mudiwa, ndauya nechikwereti chezviuru zana nemakumi maviri emadhora kubva kuzvidzidzo zvangu zvemitemo. Uyewo ndine nzvimbo yemarinda ari mujinga megomo kumabvazuva kweKentucky kunovigwa vedzinza redu.
Ambuya vaVance vaizivikanwa samama Sheriff John Holland, mukuru wemapurisa emuBrihit County kuKentucky, vanoti vaizoya vaVance kubva kare.
He always came down here with Mamaw and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he
vaigara vachiuya vose namamao vaimuunza kumakomo kuti aone upenyu hwemumakomo uye zvaive pachena kuti akahuda.
Vavans vakazvarirwa muno muMiddletown, Ohio, vakakudzwa zvakanyanya namamao avo vaive vasingatambire zvedambe vachigara vachingotukirira uye vachichengeta mumba mavo futi gumi nepfumba mwedzi nemabara. Vaine zita remurume akanga akaroora amai vavo, vaJD Hamel vakahwina sarudzo yavo yekutanga. Sezvineiwo, semutevedzeri wemutungamiri wemukirasi mavo paMiddletown High School, vakazoshanda semuto, vakazopedza zvidzidzo zvavo vakabudirira zvepamusorosoro kana kuti summa cum laude kubva pachikoro chepamusorosoro cheOhio State University. Vakazoenda kuYale, uko vaVance vakasvikowirirana nemumwe mudzidzi aiitawo zvidzidzo zvemutemo, Usha Shilukuri, akazove mudzimai wavo. VaVance vakazivikanwa nyika yose kuburikidza nebhuku ravo remuna 2016 rakatengwa zvakanyanya uye rakaitwa firimu Hillbilly Elegy riri pamusoro pevanhu vemuAmerica vanoshanda mabasa epasi. Norutsiguro rwevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump, vaJD Vance, mukomana anobva kuOhio anoda Kentucky, vakasarudzwa kuve seneta kuOhio. Uye makore maviri akatevera, vaTrump vakasarudza vaVance semutevedzeri wavo musarudzo. Asi vakave nemawambo akaipa mushure mekunge vamboshoropodza vaTrump nekunge vamboti havafe wakave munhu anotsigira vaTrump. Iye zvino mushure mekudomwa, zvirongwa zvavaVance zvakafanana nezvavaTrump. Uye pakubvunzwa kuti vaive mutungamiri wenyika vakakundwa here musarudzo yemuna 2020, vaVance vakati,
I think there are serious problems in 2020, so did Donald Trump lose the election not by the words that I would
kwete, use? Ndinofunga kuti painge paine matambudziko makukutu muna 2020, ndozvandikataura.
VaVance vane urongwa hwakasimba paChina neEast Asia vanopikisana nekupa rubatsiro rwechiuto kuUkraine. Pamhinduro kumubvunzo pahonde yeIsrael neHamas, vaVance vanoti,
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties.
Kamala Harris nekune rimwe divi anoti haadi kuti vanhuwo zvavo vakuvadzwe, asi iye achiramba kupa Israel zvombo zvinoibvumidza kuti ideredze uwandu hwevanhu vanokuvadzwa.
Donho rinobva vaVance reMiddletown inzvimbo yakanyanya vatsigiri vavaTrump. VaSteve Dillman vakapinza vaVance basa ravo rekutanga vaine makore gumi nematanhatu ekuberekwa. VaDillman vanoti,
I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that is, makes me really feel good inside. This is a man that has come from McKinley Street.
Ndinodada zvakanyanya nezvaazadzisa, uye kuve nechekuita nazvo kunondifadza mumwoyo mangu. Uyu murume akabva mumugwagwa weMcNeely, uye iye zvino anogona kutove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
VaVance nemakore makumi mana mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vatatu vadiki kune vose munhoroondo. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Caroline Pressut yanda kuverengerai.
Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadandemutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusorosoro reSupreme Court, Chief Justice John Roberts, pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET, 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe.
Advocate Nelson Chamisa vari kushora zvikuru danho rebato rezano PF rekuda kuwandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Zano PF inoti ndizvo zviri kudiwa neveruzhinji. VaMnangagwa vakamboti vari kuda kusiya basa muna 2028 panopera temu yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa.
Zvinonyadzisa uye zvinopa hasha senyika hatisati tabva mukupora mukubva muchibharo chakaitwa chesarudzo. Vanhu vakavhota zvavaida asi vakambunyikidzwa. Sarudzo dzikasafamba zvakanaka zvinozikanwa naatete Sadak, zvinozikanwa nasekuru AU. Vakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzakaita chidusura sedzemozambique. Saka hurumende iripo ihurumende yemuteakwindi yakusanamo ndimire, nokuti haisiyo yakabuda muzvinhu zvinodikwa navanhu vezimbabwe. Zvino takaro ndopamunonzwa mukoma wangu wagarwa nedhimoni rasmith, dhimoni rerodhesia rokuda kunobvuta, rokuda kunobata chibharozve vana vezimbabwe kechipiri. Hazvigoni. Ndozvo zvoti kuti nyika yose inofanira kuchiita batira pamwe chimwa chomusukuru.
Asika vachamisa ivo vezanupiefuka vari kuti pane zvakawanda zvaitwa navamunangagwa zvavanofanira kupedza kusvika muna 2030.
Zvakawanda zvokuba, zvakawanda zvokuendesa upfumi kunze kwenyika, zvakawanda zvokumora uchi hwenyika, zvakawanda zvokuita corruption, zvakawanda zvokurova vanhu nenyaya dzematungiro enyika.
Makashamiswa here nevamwe vakaita savana seneta Chabangu vakaenda kupurazi ravamunangagwa vachizodzoka kwovoti ngavarambe vachitungamira nyika?
Konai ungashamiswa here nemunhu anenge bete ringakushamisa riri mumukaka rakawiramo, rokushamisa kuti ndashamiswa nebete riri mumukaka? Handiti ndokwa rakatumwa, ani ndokwa rakadanwa, handiti ndo izano pfs kunongova kusiri kwakonikawo. Ungataura kuti kwanzi iopposition iyi, handiti ndo wakanogudzimikwa. Ukanodzimika chimudhori mumunda, ungataura here kuti munhu? Handiti chimudhori chako chokuti unochikumira wochiridzira mbeterwa, wochiimbira, wochitambira, wochi ndicho chiri kutamba, asi ndiwo unenge wakachipaka mashoko.
Ko vamwe vanotika vachamisa ndiani achasungirira dare pana cuts, nekuti vari kutika vachamisa vati ndambosuduruka?
Handina kusuduruka pakutungamira nyika, ndakasuduruka pakutungamira bato. Ini ndiri mutungamiri wevanhu, over 2 million people vakati vanotida, vakawanda kudarika even vavamunangagwa. Nyika inoi yakatsemuka nepakati, vazhinji vakawandira kwatiri, vashomari kwavamunangagwa. Zvinozikana nenyika yese. 2018 zvakaitika, 2023 zvakaitika. Ndosaka muchiona vamunangagwa vasingandiregereri, vari kuti iwewe sei wakasarudzwa? Nhamo yangu, hondo yangu, chivi changu, mhosva yangu, ndekuti sei wakasarudzwa navanhu vakawanda kundidarika? Unongozviza kuchikoro kuti ukaita namba 1 wapinda dambudziko nenhamba nedofu, rikapedza kuvhunira penzira rinokuteera, rinokubira penzil kesi, rabva ipapo rinokubira mabhuku. Utsinye hwemunhu anoyatoziva kuti zvinhu zvakabva muvanhu zvakamira so kusi kuti pane ukasha kana kuti hasha idzi. Atamboona vachidai vamunangagwa, asi chandoda kukudzai vazuru nenyika yeZimbabwe, hakuna hasha dzenyika dzinodonedza munhu paakakwidzwa nenyasha dzamwari.
Vanga vari Advocate Nelson Muchamisa vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinoti muna 2024 hurumende yeZimbabwe yakazvidza utongi hwejekerere, kudzvanyirira vemasangano akazvimirira uye kumbonyekedza vamwe vaipinda mune zvematongerwo enyika vachipikisa. Gwaro rakaburitswa neZuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose iri rinotarisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika mupasi rose muna 2024, uye rinoti hurumende yeZimbabwe yakaenderera mberi nekushandisa matare edzimhosva sechombo chekurwisa nacho vanoishoropodza nevanoipikisa mune zvematongerwo enyika. Zvimwe zvakasimudzwa nesangano iri mugwaro iri zvinosanganisira mhirizhonga inokonzerwa nebato riri kutonga rezanupf, kutyisidzirwa, kushungurudzwa uye kudzvinyirirwa kwenhengo dzebato rinopikisa uye vanorwira kodzero dzevanhu, nekushayiswa mukana wekushanda kwakasununguka kwevanorwira kodzero dzevanhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi kuti tinzwe kuti vari kutambira sei zvabva kuHuman Rights Watch izvi. Asi Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Kodzero dzevanhu muZimbabwe dzikuonekwa dzichikorwa ende ripoti inonyatsokutsanangura mamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Tinoziva kuti gore rapfuura iri vanhu vakawanda especially vaipikisa hurumende vaiwanikwa vachi either kusungwa vachigara muchisarira kwenguva yakareba kana kuti vamwe vacho vachingozorohwa kana kubrutalizwa nemapurisa. Saka iri gwara riri kunyatsokutsanangura zvese izvozvo zvaiitika pagora pura.
Asi katinoona vebato riri kutonga veZANU PF vari kuti ivo aiwa zvinhu zvakagadzikana munyika, nekuti vari kuti vari kutoona vamwe vemapato anopikisa vachiwanikwa ivo vachitsigira mutungamiri wenyika vamunangagwa kuti ngavaenderere mberi vachitonga, uye zvekuti vari kushanda basa rakanaka munyika. Munoona seizvo?
Uku kungotaura hako, but zvinhu zviri pachena kuti yatikati demokrasi chai chaiyo chinhu chakavhiringidzwa neZANU PF pavakakanganisa kana kupatsanura opposition. Avo vari kuonekwa vachitaura kuti aiwa zvinhu zvakanaka, especially avo vari kuzviti ndio opposition, tikuona kuti vamwe vacho haana kana kutovhoterwa nevanhu. Satikaona zvichiitika pakapera sarudzo dzakaitika muna 2023, zvinhu zvokuti vanhu vanga vakasarudzwa especially maMP vakawanikwa vachidzingwa mumaparamende, ende vanhu vakazoonekwa vachizodzoka futi muparamende imomomo vanhu vanga vaita kakuita senge vasina kuiswa nevanhu. Saka izvi zviri kutaura zvezanu PF zvinhu zvokuti hongu vari kutaura varipo, but ivavo vanhu vavo vanhu vasina kusarudzwa nevanhu.
Zvii zvingaitwe neZimbabwe kuti igadzirise zvakataurwa mumagwaro aya?
Hurumende iripo inofanira kukoshesa tingati massive liberties, isingangokoshesi chete kuti aiwa isi tikuvaka mugwagwa kana tikuvaka mabuilding.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice raKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mavelas abatawo gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhasa kuti tingove maonero avo panyaya iyi.
Human Rights Watch apa yapotsa davi, yaita sediro rapotsa davi, nekuti Zimbabwe gore rapera iri haina kuita dambudziko yekudzvinyirira kana kodzero dzevanhu. Kana makatarisa pakatoita maMP ebato rinopikisa nebato riri kutonga vakatosangana vakaenda kupurazi kwapurezidendi kunoita ekretesi koro nekungonona papurazi, purezidendi vakatodaidzira kumapato iwayo kuti aiwa ino opposition tinokudai, hakuna friction between opposition party and the ruling party. Purezidendi vakatovaudza kuti you are allowed to criticize the party as much as you can criticize the government and criticize the president. Vakatora vega vakati munobvumirwa kana makriticisa isusu separty we can change as per the criticism. Saka hadione kuti vachinzi kana vachinzi yaidzvanyirira kodzero dzevanhu, vanhu vapi vane kodzero dzipi kana dzakadii dzematongero enyika, vachinzi itai zvamunoita henyu, tamba henyu madira ajojina hamurambidzwi.
Vamavaza, asi takaona huwandu hwevanopikisa tivainzi ivo vanga vari kuita zvinhu zvematongerwo enyika vachiwanikwa vachisungwa vachipinzwa mujeri kwenguva ndefu, hakusiri kwere kukutyora kodzero dzevanhu?
Aiwa, pane zvinosiyana apa. Vanhu vakasungwa havana kusungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vakasungwa kuti vakanga vatyora mutemo. Pane mutsauko, ukatyora mutemo kunyange wachikora asi uri mukati mematongerwo enyika hazvireve kuti hausungwe.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhasa vari parunhare kuBritain naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mumashoko avakaburitsa pamwe chete, European Union nehurumende dzeAmerica, Australia, Canada, New Zealand, Norway, Republic of Korea, Switzerland, Timor-Leste neBritain vakaratidza kushushikana nematambudziko ekodzero dzevanhu nekugara zvakanaka kwevanhu muBema. Pane magwaro ari pachokwadi ekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kushungurudzwa kwakaitwa vanhuwo zvavo. Izvi zvinosanganisira kupambwa uye kumanikidzwa kupinda basa kwevana uye nhengo dzemadzinza madiki pamwe nevezvitendero zvidiki uye kubhombwa nemuchadenga kusina tsarukano kuri kuitwa nemauto eBema, uko kunouraya nekukuvadza vanhuwo zvavo nekuparadza zvivakwa zvevanhu. Kumwe kumbunyikidzwa kunosanganisira mhirizhonga yepabonde kumadzimai, kupiswa kwedzimba, kurwiswa kwevashandi vanopa rubatsiro nezvivakwa uye kurambidzwa nehurumende yechiuto kwekusvika kwerubatsiro kwene vanoruda nezvikwata zvine zvombo zvakasiyana-siyana. pane mashoko anokatyamadza ekudimurwa kwemitumbi yevanhu uye kupiswa kwevanhuwo zvavo. Gwaro rakaburiswa pamwe chete iri rakati kuwedzera kwegakava mudunhu reRakhine uye kutambura kunovanikwa munharaunda dzese ikoko kusanganisira Rohingya kunotambudza zvakanyanya. Gwaro iri rakati mashoko ekutyorwa kwemutemo wepasi rose kwakanangana neRohingya pamusoro penhoroondo yemauto yekukonzeresa kusawirirana mudunhu reRakhine nekune dzimwe nzvimbo munyika yose zvinoburitsa pachena njodzi huru kune vanhuwo zvavo. Gwaro remubatanidzwa iri rakashoropodza kushayikwa kwenzvimbo dzakachengetedzeka dzekuti veruzhinji vatizire mhirizhonga nekurwiswa kwevanhu vari kutiza mhirizhonga muBema. Rubatsiro runodiwa rwawedzera nekuda kwekusawirirana uye zvakawedzerwa nekuramba kwehurumende yechiuto kuti rubatsiro rwuende kuvanhu. Kunetsana kuri kuitika uku kwakonzera kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu vasiye misha yavo, vamwe vavo vachitiza munyika. Vanhu vanopfuura mamiriyoni gumi nemashanu iye zvino vatarisana nedambudziko guru rekushaya chikafu. Gwaro remubatanidzwa iri rakakurudzira hurumende yechiuto nezvikwata zvese zvine zvombo muBema kuti vamise mhirizhonga, voremekedza mitemo yekodzero dzevanhu yepasi rose, vochengetedza vanhuwo zvavo nekubvumidza kupfuura kwerubatsiro kwakachengetedzeka kusingakanganiswi kuitira kuti rubatsiro rwuri kudiwa zvakanyanya rusvike kuvanhu vanorwuda. Kusarurwa pamwe nekubatwa nekunze kweruoko kwakatarisana neRohingya kunofanira kunge kuri chikamu chekugadzirisa matambudziko ari muBema. Gwaro remubatanidzwa iri rakakurudzirawo kushandiswa kwechisungo 2669 cheUnited Nations, icho chinokurudzira kupedzwa nechimbi-chimbi kwemhirizhonga dzerudzi rwese muBema nekukurudzira kuzvidzora, kuderedzwa kwekusawirirana nekuregererwa kwevasungwa vese vaingosungwa vasina mhosva. Yave nguva yenhaurirano inosanganisira mapoka ose kuti pavani kwenzira inogadzirisa mamiriro ezvinhu muBema nekudzokera kuutongi hwejekerere. Ayo anga ari maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndambotaurawo maringe negavhumendi yemuZimbabwe. Kana ivo vachiti vanoda kubatana ZANU-PF neTCC kuti ivo vakwanise kupusha maelections kusvika 2030, vari kureva kuti 2030 varoda kuti tirambe tichingori mugango. Of which nyaya vari kutaura futi yekuti ivo vanoda kuti purezidendi atonge kusvika madhongi ameranyanga hazviko. Kweiyo sei gavhumendi yacho iri kungochinja chinja zvinhu. Right now vakabvisa aitungamirira mapurisa matanga vakaisa mutamba. Mutamba ari kunhikira, ari kudhimota vamwe achivashifta vamwe vachindisaona nablawa. For what reason? Kuami same thing. Chii
ndibaba wevanhu, baba Chinogure, inini mubvunzo wangu ndewekuti one, seiko nyika yakanyarara pamusoro pemashoko ezanupf? Seiko maminista akanyarara pamusoro pemashoko ezanupf ekutonga kusvika madhongi ameranyanga amunangagwa? Seiko majeneral, maprofesa, majeneral, madokta, maenjinia, maticha, manesi, masoja, mapurisa vakanyarara ZANU-PF ichiita zvainoda pamusoro penyika? Ende ichiita zvainoda, masoja akapusa akangonyarara, mapurisa akapusa akangonyarara, akatarisa majeneral. Kupuwa mari here? Kudya vachigutaiwo chete here majeneral, makomandas? Chiwa munhu anotonga nyika kusvika madhongi ameranyanga kuita zvaanoda nenyika? Ungotonga mbichana sowo munhu audotorambira ipapo? Zvinosiririsa mani, baba Chinokurira tena.
Studio 7 makadini? Nesangune sitapera nguya, ndiri kuno kusouth africa kuLimpopo kumushando unobva kumwenesi kwamaranda vedu wee. Ndaita dambudziko vana vamwari, ndaita dambudziko. Ndine vana vaviri vanorarama nemadhisa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwavaDonald Trump semutungamiri wenyika nemusi wemuvhuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai murume waoko aGibbs Dube achikupai nhau muririmi rweIsindebele.